Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi. Uri musi weSvondo ndira 20/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa womanikidzwa kudimbura rwendo rwavo rwekuDavos, Switzerland sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Wakakwidza mugoma ndivanga pakadzwa machedi asi vanenge vakatisarirei kumashure pena vanhu vaitiza. Pavakasara kumashure ndohanzi ndopavakangopurwa.
Solomon Nyarua avo vakapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumarondera nemusi wechipiri vanoradzikwa nhasi.
Iko zvino masapotas yedu vamwe havasi kurara mudzimba, maMP mamwe akasungwa, maonorable members of parliament vari kuinda kumakoti vari mumalege aionzi nezvimwe zvakadaro zviri kuitika mudzimba, dzimba dzekukulutwa.
Bato reMDC roshora mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nemashoko avo avanonzi vakataura kubepanhau reSunday Mail ekuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyamamire nerongo nekuti zviri kuitika pari zvino inzwisa chete.
Tinozivikanwa panyika pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace, peace loving Zimbabweans. Handizivi kuti chaimbotipinda chii.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vokurudzira vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti havachaende kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvisere nezvenyaya iyi. Asi vachinyora paTwitter apa vaMnangagwa vati gurukota ravo rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndivo vachange vakavamirira kuti ivo vaone nguva yekugadzirisa zvinhu munyika umo musina kugadzikana mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachiti havasi kufara nenyaya yekudhura kwezvinhu zvikuru mafuta ekufambisa dzimotokari. Gari wemumarondera akapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa akafa vaSolomon Nyarua vanonzi varadzikwa kuchimanimani nhasi. VaNyarua vanonzi vakangobatanidzirwa mumirizhonga yekuratidzira kwaiitika mumarondera apo vaienda kunotora chikwereti chavo mudhorobha remarondera nemusi wechipiri. Kuratidzira munyika kwakatanga nemusi wemuvhuro vanhu vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta zvapakuti Zimbabwe ive nyika pasi rose ine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhura zvakanyanyisa. Mukuziya nezvekupfuurwa kwavanyaruva tabata muzukuru wavo vaDarlington vambe ava vanoti vakabva pamba vachiti vari kunotora chikwereti chavo mudhorobha. Ngatinzwei zvakazoitika.
Vari munzira ndopa vakapfuura nepadombo tombo kumashoro neno zvaiitika vanhu vakaungana pachipiswa matai but mapurisa angasati auya. Mapurisa anonzi akasvika varipo vavatiza vachipinda mugomo kana mchizivandi makakurirwa marondera kana mchiziva gomo rekucheri marere
hongo
ndomo akapinda mugomo achibuda mu road because mu road mamusafamba kwere okrosa kuti vaende mutown neta indichadzi saka pakakwidza mugomo anzi vanga pakanzwa matega saka vanenge vakanzi vakati sarirei kumashure pane vanhu vaitiza pavakasara kumashure ndohanzi ndopavakangopfuurwa nekuti mapurisa here kana kuti masoja but vari kutaura vaive pari kuti mupurisa ndopa vakavavega ipapo vari kuvasara kumashure ndobva zvatongodhaka ipapo
saka vakabva vafira panzvimbo here kana kuti vakatakurwa vachiendeswa kuchipatara
kune vari kutaura manji tasvika di pasini pacho saka bvunzwo vanhu vaivepo nemaneighbors vemunhara yepadomutombo vanhu vaiti vaivepo madzimai mamwe akatiraona chitikiro madzimai ari kuti mapurisa aive pamberi pavo vanhu pavaitiza bozaitawo pagedhi pepamba pavo vari kuti mupurisa anenge akaudzera mnoti ndiyani wavo ndishevherao ndiyani vanhu pavaitiza kuchipfuura kuanzi anenge aisada kupfuura ioti chii hamenosa paakaudzwa kuchipfuura nemukuru wavo hanzi akabva apfuura akabva atonanga sekuru bvaavapfuura hanzi avapfuura ndopavanhu pavakada unonotraya kubatsira hanzi pavakapfuura havana kudonhera ipapo anenge akarowa fuste bva vadonha hanzi vadonha mbvatanga kugwesha vachikambaira hanzi vaakukambaira vanhu vakada wedza unobatsira mbvavakandirwa matiegas vanhu vanhu mbvavawedzera kuitiza saka vari kutaura vari kuti hanzi vakangosvika mapurisa mbva atombomira ipapo vanhu vamheno vanga vamira vachiitei mbvavazovatora mbvavaisa mumota isusuwo nekufamba kwatikaita maripoti tichikonfema patikanzwa kuti munhu weda apfuurwa tikaenda kuchipatara taenda kuchipatara ndopatikanobvunza kuti tine munhu wedu atiri kuona tikunzwa description ekunzi pane nhu apfuurwa idescription yemunhu wani yemunhu wedu vakamboda kutsikatsikawo ndopatikavapatikavabudisira pasipoti tipi zita rake ndei saka kuchipatara vatoone zita neagi yake zvese zvikanzie ndosariri kuno kwasa tikwanise kukuradidza emunhu wacho kana tichinyaere mumaoko emapurisa mbatangoti hatirangoziva kuti ndi here saka ti auya nguvai auya kuemergency here kana kuti auya kumochari zvikanzi atongovaitimochari anobvirauya kuemergency auya atoshaya kutati nguvai zvikanzi auya kumawani tichibvunzwa payakaitika yenje yaitika kuma10 makuseni saka hamenoti pakatisa pachii chaiitika kuti vanga varipi kana kuti chizvirabza kuti havana kuunzwa kuchipatara kana kuita sei saka ndopa tikazongotrayo kuti titambise mapepa zvakunzwa kuti wapostmortem nechichimba tangotrayo kuti mapepa anhingirikini afambise vatangobatsirwa navamwe vakatibatsira kuti zvitwe zvekukasikwa ndomba zvatongopera zvakadaro vatazopiwa bodi tunzi mosmotem aisinge vatoradzikwa nhasi aenda kumusha bosinezuro vakaenda nezuro kumusha nhasi ndopavatoradzikwa
kumusha ndekupi
kumusha kuchimanimani
saka iyo postmortem yacho yanga ichiti kudii
ana sekuru vahombe ndo vakaenda but vanenge vari kuti hanzi pakangonyorwa kunzi kuteka vauraya
saka vasiya vana vangani
kune vana 2 mumwe wacho mucheche asati atosika gore
vadarlington vambe muzukuru wavasolomon nyaruwa avo vakapfuurwa vakafa kumarondera nemusi wechipiri mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge aramba vakuonzera mutauro wakanyanyisa pasi rose nemashoko avanonzi vakataura kupepanhauri sunday mail vari kuazerbaijan uko vari kushanya nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa mapepanhau emunyika dzakawanda aratidza kukatyamadzwa zvikuru nemashoko aya vacharamba vanoti zviri kuitika munyika umo muri kupomerwa mauto nemapurisa mhosva yekupfuura vanhu 10 nevaviri kukuvadza mazana nemazana uye kusunga vanhu vanodarika mazana manomwe inzwisa chete pane zvichatevera vacharamba vanoti mhirizhonga iri kukonzerwa nebato remdc nemapato akazvimirira oga nemamasangano akazvimirira oga asi masangano akaita seunited nations nyika dzakaita seamerica britain nesangano reeuropean union ari kushora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukushungurudzwa kwevanhu vachiti zimbabwe inofanira kumisa kuita izvi sangano ravanasoro jena rinozivikanwa nekuti the elders rashorawo zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe zvekushungurudza vanhu uye kudzima masaisai eintaneti hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvizere nezvemashoko avo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa vakawanda vanoti munyika pari zvino maberekera ingwe asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vanoti zvinhu zviri kuratidza kuti zvave kugadzikana asi vachikurudzira vanhu kuti varemekedze nyaya dzerunyararo
aiwa zvinhu zviri zvadzokera pazvinofanwa kugara zviri vanhu vemuzimbabwe handizivi kuti zvichichamboita tapinda mamatiri tinozivikanwa panyika rese pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace, peace loving Zimbabweans. Handizivo kuti chaimbotipinda chii, ende zvinotityisa kuti iyo mhodzi yeviolence yaakupinzwa pakati pedu, kunyanya kune vana vedu, ikaita senge culture iri acceptable, tinozoibvisa sei pakati pedu? Tinozivikanwa mazimbabweans nekuwa very very peaceful. Constitution yedu inotibvumidza kudemonstrata kana tangopiwa mukana wacho nemapurisa, tatakumbira kuti tinofanirwa kudemonstrata. Hapana anorambidzwa kudemonstrata as long as it's peaceful. Asi zvatakaona, hatisatambozviona zvakare, vanhu vachibloka marodzi, vanhu vachirambidza vanhu kuenda kubasa, vanhu vachirova maticha kuti vharai zvikoro, vanhu vachipisa. Takarasikirwa nemari yakawanda zvikuru, mabhizinesi achivharirwa, isu tichida kubuda mugomba ratiri kuti tofanirwa kubuda.
Asi vamwe vari kuchema chema, mai mutsvangwa, kuti vari kushungurudzwa nemasoja nemapurisa, vanoti vari kupfuura vanhu vamwe varasikirwa neupenyu.
Zvinorwadza zvikuru kuti tinongorasikirwa neupenyu pasina kana reason yaningati ingati totisvike kurasikirwa neupenyu. Upenyu hunokosha ende tinokoshesa zvikuru, ende tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu, ende tiri kuda kuti dai situation yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence, vanhu vati hatidi zvekuluta mashops, vanhu vati hatidi zvekupwanyira vanhu nokupisira vamwe vanhu, tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika, basa ravo nderekuona kuti security yevanhu yakachengetedzwa, ndozvatotarisira kuona. Kana kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo, uyai mutitaurire, nekuti tinoziva kuti vanhu ava basa ravo nderekuchengetedza peace nokushungurudza vanhu.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari paRunare muHarare. Asi tichiri panyaya iyi, mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume varamba kuti bato ravo ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika, vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Zvichakadaro, mumwe mugari wekubudiriro muHarare anoti mauto ayo ari kutenderera munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji achipomerwa mhosva yekurova vanhu anonzi apfuura mutyairi wekombi uyo anonzi anga aramba kumira mushure mekunge vamumisa. Mauto aya anonzi ari kutenderera nezvikopokopo mune nzvimbo dzakawanda munyika mose. Izva pakuti vamwe vanhu vanopotera mumakomo nemumasango. Mamwe mauto anonzi avaka misasa pamakamba emapurisa. Kuti tinzwe nezvekupfurwa kwemutyairi wekombi, tabata vatapiwa Stole vamugari wekubudiriro.
Okay. Inini maonero andaita, pane kombi yasvika ku Western Triangle ichidhonzwa, ini yakazara ropa pamberi apa, ine maburitu efuti. Kombi ndataura nemunhu ari kuti muridzwai, anga achiti driver wake anga achiamiswa nemasoja ndobva aramba achifamba nemotika remasoja, saka trake yemasoja yazomuteera. Pamuteera vakumovhateka ndobva vabva vapfuura mabara 2 abva azopfuura driver, saka zvikunzi driver apfurwa makumbo abva atakurwa kuenda kuchipatara. Muridzi wekombi anoti azomiswa nemasoja. Kombi yacho yabva yaita accident, yanga yakatakura vanhu, but handakukwanisa kuziva kuti yanga ine vanhu vangani. Saka paapfuurwa ndobva abva azotadzokontrola kombi yacho, ndobva yazopinda mugoronga. Saka kutaura kunoku, kombi yacho haina windscreen uye ine mabure eputi yakazara ropa. Saka muridzi wacho anoti azomiswa nemasoja ndovazomutsanangurira zvaitika. Ndobva kombi yacho yazodhundwa yaendeswa kukapa tiri kuHighfield.
Saka izvo zvinhu zvakamira sei mumisha yeruzhinji umo? Mune mauto akawanda here kana kuti makagadzikana here semaonero amuri kuita?
Iko zvino kutenderera kwandanga ndichitomboita, ndiri kubva nekuGlenview ndichingoassessawo situation, ndingoona kuti pakazara masoja vakapane futi, vamwe vari kutenderera nemota, vamwe vari kuti vatori netsoka. izvinova zvino zvikunetsa nekuti parizvino hatisi kuziva kuti pakutenderera kwavari kuita vane vanhu vari kutsvaga here uye vane zvavari kuita nekuti pese pavanosvika vanhu vanototiza vachimhanya nekuti vanenge vasingazivi kuti chii chaitika kwavari.
Vatapiwa Stole, mugari wekubudiriro, vanga vachitaura vari parunare vari kubudiriro kwakare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naIvan Zininga.
Mazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chenyu chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe kwazvakapararira nenyika tichinzwa zvino zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe nekurarama kwavanoita. Nhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarisa kuti vechidiki vari kuzvi kwanisawo sei vari kuzvitambira sei zvechimiro chiri muZimbabwe pari zvino. Nhasi taita rombo rakanaka ndichakurukura namukoma Innocent Ntsingo vechidiki vari kuSouth Africa vanorerekera kubato reMDC tinzwewo kuti vari kuona sei kwakananga nyika yeZimbabwe. Mukoma Innocent, zviri kufamba here?
Awa ndirinani mukoma Zininga, makadii zvenyumi, makadii muri yeZimbabwe?
Vechidiki vari kuirarama seiko mwana wamai muZimbabwe yaoma kudai, zvakamira sei?
Mashoko atiri kutambira kubva kunyika yeZimbabwe asi kutivaraidza zvachose mukoma Zininga. Zvichienderana neshutdown yakaitwa kubva musuwe muhuro. Vakuru venyika vane mabatira vari kuita situation hazvisi kunyatso kuti itira zvakanaka sevechidiki vemuZimbabwe, especially isusu tiri kune kudiaspora. Pari zvino tiri kunzwa kuti kune vanhu vakapondwa nevechiuto nemapurisa pamwe chete neveprison services. Isusu tinotarisira kuti mapurisa vechiuto pamwe chete neprison services vanhu vanofanira kunge vachiprotekta zvizvarwa zveZimbabwe, asi tiri kuona vari ivo vari kuitainonzi kuperpetrator violent against zvizvarwa zveZimbabwe. Taakunzwa zvekuti hurumende yabva yagura masaisai ekuti vanhu vasaona kutaurirana, tinoti WhatsApp, maFacebook nematwitter, vanhu havachakwanisi kucommunicata, havachakwanisi kuona zvinovavaraidza zvakare. Saka hurumende yedu iyi handione kuti hurumende ine zvipo zvevanhu pamwoyo.
Totarisawo kuti mumvonga mupopoto iri kuitika yese iyoyi, mhirizhonga dzese idzi, kurwisana kuri kuitwa uku, ko vechidiki vari kutadza here kubatana zvisinei nekuti uinde webato ripi, uinde webato ripi, vamborwisana nematambudziko ari munyika pane kuti varambe vachinongedzerana nongedzerana nekusiyana kwemapato, zviri kufamba sei?
Chinoitika ndechekuti mukoma Zininga, vechidiki havana zvavanokwanisa kuti vaite nokuti havana chinonzi empowerment chaichaicho. Vechidiki vanoda kuti vaempowerwe, saka havana chavanokwanisa kuti vaite. Kubatana kwavakwanisa kuita ndiko kubatana kwavakwanisa kuita iko kuti varatidzire kuratidza kuti havashushikana nokurarama kwavari kuita munyika.
Tonzwawo vamwe vechidiki vachiti kwanzi endai munodzosera nyika kwamakaitora muone kuti hatiisununguri here, vanoreva here kuti vechidiki vakazvipira kuenda kuhondo?
Ndinoona senge matauriro akaita saawayo ndeyekuti vanenge vachiona zvinenge zvichitaurwa nevakuru. Vakuru vari kutaurawo mashoko okuti takasunungura nyika. Hongu vakasunungura nyika, tinotenda nokusunungura kwavakaita nyika. Asizve kusunungura nyika kwega hakusiriko kwakatikwanira. Isusu pari zvino tava kuda kuti tiwanise mabasa, tiwanise kurarama kwakanaka munyika. Saka naizvozvo ayo mastatements anotaurwa nevechidiki ndeyekuti ivo kana vakuru vachifunga kuti ndivo vega vane masimba ekukwanisa kuti vasunungure nyika, kuvaratidza kuti havasivo vega vanokwanisa kusunungura nyika.
Aiwa, tapanzwa apo. Mashoko enyu amungapewo vechidiki kwavakapararira nenyika dzose zvizvarwa zveZimbabwe tichitarisana nenyika yedu zvairi izvi ndeyekutiwo kudii?
zvandoda kuti ndikurudzire zvirwa zvezimbabwe kunyanyanya vechidiki ndezvekuti ngatisango garai takapeta maoko tikutarisira kuti nyika yedu ichagadzirisika igonaka nevakuru vedu varipo ava. Vakuru vedu varipo ava varatidza kuti vane kukara neumbibindoka uye havana hanya kuti isusu vechidiki tazodini. Naizvozvo vechidiki vakapararira ne nyika dzese dzepasi rese, kwese kwamuri kana muchikwanisa batanai muite zvamunongokwanisawo kuita, kunyanyanya vari muno musouth africa nevari kuna naamerica. Endai kumizinda yezimbabwe nekumizinda yedzimwe nyika dzakaita sana UN munoratidzira ikoko muchinopa zvichemo zvedu.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru mukoma Innocent nenguva yamatipa yekukurukura pano panhepfenyuro yevanhu. Muri yeZimbabwe manga makateerera nhasi pachirongwa chedu kuna Innocent Ntsingo ari kuSouth Africa, wechidiki anomiramirawo mune zvematongerwo enyika ari kubato reMDC vachitaura pamusoro pezviri kuitika kumusha. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru mukoma Ivanza nacho chirongwa chinotarisa zvinenge zvichiitwa nevechidiki. Musakanganwa kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kubva kuna Praxides Jeremiah. Asi chirongwa ichi tinombochipiwa naTanonoka Wande. Nhasi chakabatwa naCCPJ.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu,
munondipa simba.
Kana ndakaneta.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotikurukura nezvechitendero chechikristu. Ari kuchingamidzai ndi Praxides Jeremiah. Nhasi unouyo ndaita rombo rakanaka rekuwana panhare mufundisi Chivaviro vari kuSouth Africa. Vazhinji mungafunga kuti ndiri kutaura namufundisi Togi Chivaviro, asi kwete, nhasi unouyo ndafunga zvekuti ndimbotaura namufundisikadzi Chivaviro. Makadini mufundisi?
Aiwa, tiri munyasha. Makadiniwo ikoko kuWashington DC?
Aiwa, isi mufunda
zvikuru nekugamuchirwa vachirongwa.
Makaita rwendo imi rwekuuya kuno kuWashington, asi iko zvinezvi makatodzokera ino kuSouth Africa. Wakafamba sei rwendo?
Takaitirwa zvakanyanyisa kunaka. Takanga tafambira hedu zvekuimba, tinenge tichingobatsira. Asi takazoona kuti mwari pavanenge vagadzira nguva yavo, vanhu vakanzwa kuda shoko zvakanyanya pane kuimbirwa. Saka hazvina kuzonyanya kuva kuimba, asi kuzoparidzira shoko ramwari. Chatakanyanya kufarira ndechekuti vanhu vari kuAmerica vanonzara yeshoko ramwari.
Muri ikoko pane chirongwa chamakanga madaidzirwa?
Takanga tangonyanya kufambira kuimba. Kamwe muziva ndiyo gafadha dzichitangira pana Ebenezer, ndo pakazotinyanya kubudawo kurumbira kwavo. Asi tazosvika ikoko vakakumbirwa kuti vaparidze. Shoko rakaparidza ipapo takasimudzira vakawanda. Saka takakomborerwa zvakanyanya. Ndo pakabva pabudawo maresult yekuti matishamisa yashamisa kuZimbabwe. Saka mufaro wacho wanga wakawedzerwa chaizvo.
Vhesi ramungatipe rakana rinokusimbisa iwo gore rino ra 2019?
Gore ra 2019 chandiri kuda kungonyanya kukurudzira vanhu ndechekuti pana Jeremiah chapter number 29 verse 11 panobva panzi, ndinoziva ndangariro. Mwari vari kutaura kuvanhu vakati, ndinoziva ndangariro dzandiinadzo pamusoro penyu kunyanya vana veZimbabwe. ndangariro dzekuti mubudirire kwete kupfekera kumashure. So kana Mwari vakutaura ndangariro havasi kungofunga ngokufunga kawani, kana dzaakunzi ndangariro vari kuramba vachingofunga misi yose pamusoro pedu, pamusoro pekuti tibudirire. Asi pese panobudirirwa kana Ezekiel pane paakasvika pana Ezekiel 37 inonzi ipapo akafambisa nepamupata wakanga wakaoma une mapfupa akaoma. Asi ini Mwari vakati profita kumapfupa iwayo kuti anorarama zvei. Isusu tinenge tisina tariro, asi Mwari vanoziva kuti zvinhu zvichanaka, zvichaita zvakanaka. Anzi Jehovha, ndikapfuura nepamupata womumvuri werufu, hatisi zvakaita nokuti Jehovha vanesu. Zviro zvikaoma zvichanaka chete.
Nguva dzedu ndodzatyana, tingadai taenderera mberi. Mochingotipendera nemunamato.
Baba, tinokutenda hemu zita nemuropa raJesu Nazareta akafa akamuka. Tinokutendai Mwari nekuti muri Jehovha vanoramba vachingori Mwari. Tinokudaidzai Baba, imimi mufudzi akatinakira. Wakaipa angauya kuba kuparadza nekuuraya, asi imi munoti makauya kuzotipa upenyu ende upenyu hwakazara. Tinokutendai. Amunosvika pamusiwo weZimbabwe, musamire pamusiwo, pindai pane zvinoda kugadzirisa zvose. Pane umwe noumwe ari kuchena Mwari nesituesheni yaainayo muupenyu hwake. Tiri kungonamata kuti Jehovha, pindai musamire pamusiwo, batai nekupindura minamato yedu yose, kunyaradza vanochema, kunyaradza vakatsunga nekusunungura pose pakasungika paupenyu. Ini nyasha dzenyu Mwari dzinotifudza nekutikomberedza. Ndinotaura shongo yegore masikati neshongo yemoto usiku, kufukidzira vana vose veZimbabwe. Tichengetedzwe, tirwiredzwe, tikundiswe pane zvatinobata Mwari. Tinokutendai nekuti makati musatiropafadza tichibuda, mukotiropafadza zvetichipinda. Mugoropafadza mabasa emaoko edu. Kuchema kwose Mwari tinongotarira kwamuri, imwe munopindura. Ende kana mapindura Baba mukavhura, hapana anofara. Pamunenge mavhara, hapana anovhura. Urongwa hwedu hweupenyu hwedu Mwari huri mumaoko enyu. Itai kuda kwenyu pakurarama kwevana venyu, pakubata kwatinoita. Nyasha dzenyu dzioneke kunyange neparedio stesheni ino Mwari. Ruoko rwenyu ngaruhambe ruchionekwa. Murambe makavafukidzira muzita raJesu anogara nokusingaperi. Amen.
Amen. Nguva dzedu ndodzatyana, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi, apo tinokurukura nezvechitendero. Ari kukuonekai muchirongwa chanhasi ndiPraxidus Chiyapane.
Tinotenda veChristlike kwaya nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Iko zvinorega itimbonzwe kambo kamwe kambo kechitendero kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro.
Kurangarirwa naJesu zvaringana. Tambire mauya tenzwa chungu dziri mukati memoyo wangu Jesu, maita mauya matirangarira. Ahire tinotipindai musamire pamusiwo,
tinotipindai
Jesu,
tinotipindai Jesu,
tinotipindai
Jesu.
Inzwisa chete kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro. Nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. sezongo edi ya pera rega indi kusie maoko antungamili nkomo achitipagurira chirongwa kana kuti naudze isindebele ini ndini Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka musakanganwe zvirongwa zvedu zvemangwanani na 6 a.m. na 6:30 kundebele.
So kuhisika